Vanatanyahu havasi kufara zvachose navaBiden nenyaya yokuti vanatanyahu vari kuona sekuti vaBiden vari kuratidza kugumbuka kwavo nekuti mazwi avo eyambiro kuIsrael haasi kuteererwa navanatanyahu. Vanatanyahu vanoona sekuti America inofanira kungotsigira chete zvavanenge vataura, kwete kuda kuedza kuvadzora. Takanyanya kutarisa maringe nehondo iri kuitwa neIsrael ichirwisana nechikwata cheHamas muGaza.
Dr. Guni, nemhaka yei vaBiden vasingaiti zvinodiwa navaNetanyahu, vanotyei?
VaBiden semukuru weAmerica vanoona sekuti zviri kuitwa neIsrael kana zviri kuitwa nehurumende yavaNetanyahu zvapfurukidza mwero wemitemo yepasi rese, kana kuti yatingati international law, uye mitemo yehondo yatingati ma-war crimes. Zvinoreva kuti hurumende yevaBiden iri kuzviona pachena kuti vaNetanyahu nemauto avo vari kunyanya kuputsa zvivakwa zvisinei nehondo yavari kurwisana neHamas, zvinosanganisira zvipatara, migwagwa, nzvimbo dzinoita kuti vanhu vawane pekuwanda munguva dzenjodzi, uye kuurayiwa kwevanhu vakawandisa vasina mhosva.
Sei vaNetanyahu vachiramba vachipikisana neAmerica?
Hakusi kutanga vaNetanyahu vachipesana nevatungamiriri veAmerica. VaNetanyahu vagara vane musarinya wokuti kana zvinenge zvataurwa neAmerica zvisi kuvafadza, vanobva vataura pachina kuti havasi kuda izvozvo, vachitemba kuti muAmerica mune vanhu vechiJudha vakawanda vanogara vachireiza mari kana kuti vanogara vachitumira mari kuIsrael nokusundidzira kana kuti kususumidza hurumende yeAmerica kuti irambe ichitsigira Israel. Tinoona kuti kubva pakaita vaNetanyahu prime minister pekutanga mugore ra1996 vakagara makore nemakore vachingopesana nevatungamiriri veAmerica, asi iye zvinezvi zvanyanya kuzobuda pachena nenyaya yehondo iyoyi pakati peIsrael neHamas.
Chii chiri kuitika kuUnited Nations, Dr. Guni? America iri kutsigira Israel here?
Tinoona kuti United Nations Security Council yakavhota kuti pave nekumbomira pekurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas inonzi ceasefire. Asi izvi zvakakwanisika chete kuitika nekuti America yakaita inonzi abstain, kana kuti haina divi rayakatora pavhoti yakaitwa iyoyo. Izvi zvakabva zvashatirisa zvikuru vaNetanyahu nekuti Israel yagara kana kuti vaNetanyahu vagara vachivimba kuti maresolutions kana kuti zvirango zvese zvesecurity council zvinenge zvapinzwa kusecurity council, vanotemba kuti America ndo inovhota kuti hatidi izvozvo.
Sekuona kwenyu, Dr. Guni, zviri kuitika izvi zvinorevei?
Zvinoreva kuti America yasvika pakuti iyo yakubuda pachena kuti haisi kugutsikana nezvikuitwa navaNetanyahu. Muchirungu tingati vaBiden vava fed up, kana kuti vasvikawo pakugumbuka kukuru nekuti vaNetanyahu havasi kuda kuvateerera. vaNetanyahu vari kuramba vachipikisa vaBiden zviri pachena, uye vaNetanyahu vari kuita sekuti rubatsiro runopiwa neAmerica kubva kuzvombo, kumari, umhizha hukuru hwehondo, vasori veAmerica vari ikoko, mauto unyanzvi hukuru, maspecial forces eAmerica ariko ari kubatsira Israel muhondo yayo neHamas. VaBiden vakuona kuti sokuti vaNetanyahu vaita sekuti hazvina nebasa rese kana kuti hazvisi kuvagutsa. Ndosaka maona kuti vaBiden vakuratidzawo kuti vane kamwe kasimbawo kavainako seAmerica kavanogona kushandisa. Ndingadawo zvakare kuti ndijekese kuti pane mazwi ekukakavara akabuda kubva muchirango kana kuti muresolution iyoyi. Takanzwa kuti vatauriri vamwe veAmerica vanosanganisa vaJohn Kirby neveKustate Department vachiti chirango ichi kana resolution iyi inani binding, kana ivo miriri weAmerica Mike Green kuUnited Nations vakataura kuti chirango ichi kana resolution iyi inani binding. Aya haasi mashoko echokwadi, nekuti tikatarisa article 25 ye United Nations Charter inotaura kuti ese marusions kana kuti ma zvirango zvese zveUnited Nations Security Council ari binding, kureva kuti zvirango zvakangofanana nemutemo wepasi rese kana kuti yatingati international law. Zvireva kuti kana kukapaswa resolution yeUnited Nations kana chirango cheUnited Nations Security Council chichinge chabudirira, chinofanira kutevedzerwa nemazvo. Zvinoreva kuti pamutemo chaiwo weUnited Nations under article 25, kana nyika ikaignora sezvatiri kutarisa kuti Israel haisi kuzoteerera zvakatarwa nesecurity council izvi pamutemo weUnited Nations. United Nations inosimba kana kuti ine kodzero yokuzoisa zvitarafu pamusoro zvokuti nyika yaramba kuteerera chirango cheUnited Nations Security Council kana kuti resolution. Zvinozokonzera kuti nyika inenge yaramba kuteerera iipiwe zvitarafu zvinosanganisira masanctions, zvinova zvirango zveupfumi kana zvirango zvimwe zvakasimba, kana kuti pabvumirwe kuti paiswe international force kana kuti mauto epasi rese anoenda kunochengetedza runyararo. Kunyange zvedu tisingaone zvisizoitika, nokuti zvine zvaakuda kuti America inge ichivhota ichibvumirana nedzimwe nyika dziri musecurity council kana kuti iite abstain. Asi urwo rwendo ruchazoitika kumberi mberi uko. Pari zvino uyu mucherechedzo wekuti America iri kubvumirana nedzimwe nyika dzese kuti zviri kuitwa neIsrael zviri kutyora mitemo yepasi rese kana kuti international law, uyewo kuurayiwa kuvanhu vakawanda vemarudzi genocide kuri kuitika muGaza kukonzerwa neIsrael hakusi kufadza America.
Kana makatarisa nokuteerera ruzhinji rwevanhu muAmerica, vanofungei pamusoro penyaya yeIsrael neHamas? Vanofungei pamusoro pemabatiro airi kuitwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden?
Tingati dambudziko raitika kuvanhu veAmerica nderekuti nguva ino vanhu vazhinji vakanangana nenyaya dzesarudzo muno muAmerica, uye vaBiden nebato ravo remaDemocrats vari kutarisawo sarudzo yavatarisana nayo, uye vanatanyawo vandozviziva kuti vaBiden vakanangana nesarudzo. Ndosaka muri kuona vachiita kunge kudherera, nokuti kana vanatanyawo vakatarisa vanofungawo kuti dzimwe nguva vaBiden vanogona kudyiwa pasarudzo ichaitika muna November. Saka vari kuteererei munhu anogona kunge achizobuda pachisimba chekugara vari muwhite house semutungamiriri weAmerica. Vanhu vazhinji vemuno muAmerica havasi kutarisa zvikuru nyaya yekurwiswa kuri kuita Gaza neIsrael, nokuti vatinangana nenyaya dzesarudzo muno nenyaya dzeikonomi. Asi kune vashoma vanoteerera nhau dzinoitika kunze kwenyika kana kuti atingati international affairs, vanhu vazhinji vakagumbuka zvikuru nekutsigira kweAmerica kwairi kuramba ichiita Israel ichiuraya vanhu vasina mhosva. Tinoona kuti havasi vanhu vechimoslem chete, kunyanya vechijudha vari muno muAmerica. Masangano mazhinji echijudha atiinawo ari kutiwo haikona kuuraya vanhu muzita redu. Munoona tine misangano, tine zvikwata zvatiwandei muno muAmerica zvevanhu vechijudha zvokutobuda zvichitoti zvine campaign inonzi Not in My Name, kureva kuti kwete muzita rangu ini semujudha, musashandisa nyaya yechijudha kuuraya vanhu vasina mhosva muGaza. Zvinoreva kuti vanhu vanoteerera zvinoitika kunze kwenyika havasi kuwirirana zvachose chose nezviri kuitwa nehurumende yavanatanyahu mukuuraya kwairi kuita vanhu vasina mhosva, kuparadza zvipatara, kunyima vanhu chikafu, kurambidza chikafu kuti chipinde, kurambidza mishonga nana mazvikokota kuti vaite basa ravo murunyararo vachibatsira vanhu vari kutambura vari kuurayiwa nekukuvadziwa neIsrael. Kune vanhu vazhinji vasiri kufara nezviri kuitwa neAmerica kuramba ichitumira zvombo zvehondo nekutsigira vanatanyahu muhondo yavo iyoyi. Saka tingati vanhu vari muAmerica vanotarisa zvekunze kwenyika kana vanotarisa international affairs, vazhinji vavo vakagumbuka zvikuru navanatanyahu pamwe chete navaBiden. Zvinotaridza kuti ivo vaBiden vanogona kutadza kuwana urutsigiro kuvanhu ivavo vanoti hatisi kuwirirana nehondo iri kuitwa navanatanyahu ichitsigirwa neAmerica mukurwisana nechikwata chinopfurikidza mwero cheHamas.